manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 17 2017
makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai voparura urongwa hwekupinda muvanhu kuti vanzwe pfungwa dzavo pamusoro pemubatanidzwa wemapato.
Gurukota rinona nezvematunhu vaSevia Kasukuwere vanoti vane dzimba dzakavakwa pane dzimba dzakavakwa dziri pamutemo dzakavhiringidzwa nemafashamu emvura uye vanoti vanhu ava vasikuzobatsirwa nehurumende.
Vana chiremba vonyunyuta kuhurumende vachiti havasi kubatwa zvakanaka kumabasa kwavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vachaita misangano matunhu ose emunyika. Yakanangana nekubvunza veruzhinji pavamire pamusoro penyaya yeurongwa hwekuumbwa kwemubatanidzwa wemapato pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vatsvangirai vakatarisirwa kuparura misangano iyi nechishanu mudunhu reMatabeleland South vasati vaenda kuMatabeleland North, Bulawayo, Masvingo pamwe nemamwe matunhu ose munyika. Mashoko aburitswa nemutauriri wavatsvangirai vaLuk Tamborinyoka anoti kunyange komiti yepamusoro yebato ravo yeNational Council yakatambira hwaro hwekuumbwa kwemubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo, vatsvangirai vanoda kupa mukana kuvatsigiri vavo hwekupa pfungwa dzavo panyaya yemubatanidzwa uyu. Mumwe mugari wemuHarare uye ari mutsigiri webato reZimbabwe People First amai Leonora Matutu vanoti vanotsigira danho riri kutorwa navatsvangirai iri.
Ndinononge zvinhu zvakanaka nekuti mavhotsi sezvataurwa anokwirirawo andi hazvinhu zvakangonaka ndokuona zvirizvo.
Asi amai Virginia Nepure vanogara mumusha weAllen Park muno muHarare vaudza Studio 7 kuti chinhu chakanaka kuti vatungamiriri vatange vaenda kuvanhu kunovabvunza zvavanoda kuti zviitwe vasati vatora matanho ane chekuita neramangwana ravo.
Ndinoona chiri chinhu chakanaka, at least kaona munhu wekutaura naye tinazvo zvakawanda zvekutaura, asi nyaya yekuti unenge usina access pamwe yekuti pamwe hauna TV, hauna foni kana redhiyo, asi kwaya kukataurwa newe face to face unotaurawo zviri pamwoyo pako zvinhu zvofambira mberi. Ndinoona sechinhu chakanaka.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachiti mapato anopikisa anofanira kupinda musarudzo idzi akabatana, pane vamwe vatsigiri veMDCT vakaita samuzvare kundai vambe vanoti vatsvangirai vanofanira kupinda musarudzo idzi vari vega sezvo vachiti vane mukana wakakura kwazvo wekukunda musarudzo idzi vari vega.
Izvi zvekuto zvekubatanidza mapato izvi hatitombozvida, hatizvide because tsvangira yagara atori nemafotsi ake ende tikutomufotera ende ndewati kutoda akahwina kudhara murume uyauya ende pamberi naye.
MDCT inoti yakakunda musarudzo dzose dzapfuura asi iri kupomera mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF mhosva yekubirira musarudzo idzi. Nekune rumwe rutivi, ZANU-PF inotiwo yakakunda musarudzo idzi zviri pachena. Mapato anopikisa anoti nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa pamberi pesarudzo dzegore rinouya dzave pachinhano chepamusoro, asi vanoziva nezviri kuitika munharirano idzi vanoti vatungamiriri vemapato anopikisa aya vari kuita makakatanwa ekuti achanga achitungamirira mubatanidzwa uyu ndiani. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF inogona kuramba iri muutongi kana mapato anopikisa akapinda musarudzo dzegore rinouya akapatsurana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota runura nezvematunhu vaSevia Kasukwere vanoti hurumende haisi kuzopa muripo kune vanhu vakaparadzirwa midziyo yavo nemafashamu muHarare kana dzimba idzi dzakavakwa munzvimbo dzisingabvumidzwe. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
VaKasukwere vati vanhu vakapa vanhu mvumo yekuvaka pese pese ndivo vanofanira kuripa vanhu vane dzimba dzakaparadzwa nemafashamu, sezvo dzimba idzi dzange dzakavakirwa pasingabvumidzwe.
Kana mvura yakuya iwe wakavaka panofamba nemvura hapana zvaunogona kuita, because zvinotiremera. Hazviringazova basa redu rekunzi ko maregerera sei munhu akagara pawetland achizara mvura iye achiziva kuti paakagara pachi. Inyaya yehuori inouya iyoyo kuti takaregerera vanhu vachingovaka nenzvimbo dzakanga dzakasiyiwa. Hauzi upenzi kuti dzimwe nzvimbo dzanga dzakasiyiwa dzaizivikanwa kare kuti idzi hadzikwanisi kuvakwa dzimba.
Asi vati bazi ravo kuburikidza nebandiko reCivil Protection Unit riri kubatsira vese vari kuwirwa nedambudziko remafashamu mumatunhu ese munyika. MuHarare chete mune mhuri dzinodarika makumi matanhatu dzakapusirwa dzimba nekurasikirwa nemidziyo zvichitevera mafashamu ari kukonzerwa nemvura iri kunaya zvakanyanya munyika yose. VaKasukwere avo vange vaine gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vashora kanzuro yeHarare nekusaita basa nemazvo zvikuru sei mumisha yakaita seMbare, vachiti marara haasi kutakurwa uye kanzuro iyi haina hanya. Vagari vaudza vaKasukwere kuti vari kubhadhariswa mari nemakoronyera uye marara haasi kutakurwa, vachiti izvo ndizvo zviri kukonzera zvirwere. VaKasukwere vavimbisa kugadzirisa dambudziko iri nekukasika. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori mukuru wekanzuro yeHarare amai Josephine Ncube vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumisha yakaita seMbare, vachiti vane urongwa hwekusimudzira musika weMbare. Asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara mitero.
Zviri kuitika izvozvo nendau yekuti varimi vavo vanenge vasina kupeya kukanzu. And I have been here. I come here early in the morning, 6 o'clock, to see what is happening. The farmers come in, they don't pay. Then people manipulate them because they will come and say, where is your receipt? You have no receipt, give me so much.
Vati gore rino chete vachashandisa mamiriyoni gumi emadhora ekugadzirisa musika weMbare. Zvichakadai, vaParirenyatwa vati dambudziko retyphoid harigone kupera kana nyaya dzemarara nesewage dzisina kugadziriswa. Pane vanhu gumi vakatofa netyphoid munyika yose uye vaviri vacho vange vari vekuMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinotiwo manyepo ari kutaurwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere kuti ndiro rine chekuita nekuparara kwemakanzuro mazhinji emunyika uye kushaya kwevanhu vanodarika mazana mashanu gore rapera nezvirwere zvaikonzerwa nekushayikwa kweutsanana. Mutauriri weMDC Vaobert Gutu vanoti makanzuro ari pasi pebato ravo ari kurarama zvakaoma zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yeZANU-PF mumafambisiro emakanzuro. Vagutu vanotiwo kutorwa kwakaitwa magwenya emoto aive pasi pekanzuro yeHarare neUlawayo achipiwa kuzesa pamwe nemadhamu emvura achiswa pasi pezinwa ndezvimwe zvezvinhu zvakadzorera shure budiriro yemakanzuro. VaKasukwere vari kupomera makanzuro ari pasi pebato rinopikisa reMDC uori pamwewo nekusafambisa makanzuro zvakanaka. Ngatinzwe hurukuru yataita navagutu pamusoro penyaya iyi.
Mashoko aminista Sevia Kasukwere, tisingadi kurova imbwa takaviga mpini, tingangoti ndokunonzi kurotomoka, kurasha muromo zvamuchose. Nokuti vaKasukwere ivo segurukota rinoona nezvematunhu vanozviziva kuti makanzuro edu kana kuti makanzuro ari pasi peMDC haapuwi mukana zvamuchose wokuti vakwanise kunge vachiita basa nemazvo. Zuva nezuva, nguva nenguva, vanovhiringwa vano gara vaka viringwa, vachipuwa zvimutemo zvokuti musadai kana kuti itai izvi, vasingawane mukana chaiwo kana wokukolekita yatingangoti muchirungu revenue, kana kuti mari inozovapa mukana wokuti vape maservices kuvagari venzvimbo dzavo dzavanenge vachitungamirira.
Machitsa here nyunyuto yenyu iyi kuna vakasuku here?
Tasvitsa nyunyuto kuna vakasuku here. Tsamba iyi yakatosvitswa tisati taibudisa zvataita nhasi kuibudisa inthe public domain. Vakatenge tanyora tsamba ichienda kuhofisi yaminista kasuku here vachiudzwa kuti ndo matambudziko aripo.
Asi okava kutu mumakanzuro yenyu imomu muri kunziwo mune huori hwakakomba huri kutarisawo zvakare makanzuro kusimuka.
Isu tiri bato rakanakira kuti hatirovi mbwa takaviga mupini. Takabuda pachena kuti kana uchiita zvehuori uri munhu weMDC, kunyanya-nyanya uri mumiririri weMDC, mungava mucouncil kana muparliament, tinosiyana newe zvekumhanya zvechop-chop. Ndofunga vatereri vangangorangarira kuti mugore ra-2010 MDC takatoseta rekodi, tikaseta history, tikadzinga kanzuro yose yedu yekuchitungwiza. Asi tose tinoziva zvakaitika. Minista Chombo vachiriwo minista welocal government vakabva vati no, rambai muri pamabasa.
Avanga vari mutauriri weMDC Tivao Betty Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Mufundisi Patrick Mugadza vesvondo yeRemnant Pentecostal Church vachiri muusungwa zvitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro pamusoro pemashoko avanonzi vakataura ekuti vakaudzwa naMwari kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachafa gore rino muna gumiguru. Mumashoko avo mufundisi Mugadza vanoti vakaudzwa naMwari pavainamata musi wa26 zvita gore rapera kuti vaMugabe vachafa musi wa17 gumiguru gore rino, uye vakakurudzira mutungamiri wenyika kuti ashinge kunamata kuti asasangane nerufu urwo.
Gweta ravaMugadza uye vari nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaGift Mutisi vaudza Studio 7 kuti vaMugadza vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo. VaMutisi vanoti vaswera kukamba yemapurisa yeHarare Central, uko kwakachengetedzwa vaMugadza kwavanga vachisainiswa magwaro ekupomerwa mhosva zviri pamutemo kana kuti mawarned and cautioned statements. VaMutisi vanoti vaMugadza vari kuramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzobhadhara faindi pamhosva yavari kupomerwa iyi, sezvo vachiramba vakamira nerokuti zvavakataura havasivo vakazvifunga asi kuti zvinhu zvavakataurirwa naMwari. VaMutisi vati vaMugadza vanoimbawo kuti kusungwa kwavakaitwa kutyora kodzero dzavo dzekunamata vakasununguka.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare repamusoro-soro reUnited Nations razivisa nhasi kuti Ukraine yakakwirira Russia kumatare edzimhosva ichipomera mhosva yeugandanga pamwe nekupatsanura kwayakaita Crimea uye kubatsira nemari masangano akapanduka.
Mutungamiri wehurumende yeTurkey vaBinali Yildirim vatsinhira kuti hurumende yavo yakasunga anofungidzirwa kuti ndiye akauraya vanhu 30 nevapfumbamwe musi wegoredzva, uye anonzi vanhu ava vanonzi vaive mune imwe imba yekutandarira muguta reInstanbul.
Mutungamiri weBritain amai Theresa May vanoti Britain ichatsvaka nzira yekubuda nayo zvakanaka mubatanidzwa European Union. mumashoko avo nhasi pamberi pevamiriri vedzimwe nyika nevashandi vemuhurumende yavo muLondon. Amai mei vati havasi kuzotevera chibvumirano chichasiya Britain yaisa rimwe gumbo muEuropean Union, rimwe riri kunze.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda munyika vari kufara kuti mvura gore rino yaturuka uye vachazadza matura. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvivakwa zvenyika zvakaita semigwagwa iyo yazara makomba. Mugwagwa mukuru ungadai uchiunza mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora munyika kuburikidza nemitero yemotokari nemabhazi anenge akatakura zvinhu mugwagwa weBite Bridge Harare kusvika Chirundu. Asi vakawanda vanoti mugwagwa uyu wava maziva ndadzoka. Nyanzvi munyatsi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vanoti migwagwa ndihwo upfumi.
Mugwagwa kande inobatsira nyaya dzekufambiswa kwevanhu, kufambiswa kwezvigadzirwa. Pasina mugwagwa hapana upenyu, hapana upfumi hwenyika.
Mugwagwa weBite Bridge Harare kusvika Chirundu unoshandiswawo nenyika dzakawanda dzemuSADC, idzo dzave kuronga kutsvaga mumwe mugwagwa nenyaya yekusambira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vanotenda kuti mugwagwa uyu wakakosha zvikuru.
Mugwagwa weBite Bridge uchienda kuChirundu uchipfuura nomuHarare namaSvingo ndiwo mugwagwa womuSouthern Africa yatinoti SADC wakakosha zvikuru maererano nenyaya yeupfumi hwenyika dziri muno muSADC nenyika dziri kumusoro kwedu yatingati dzekomesa kana kuti dzimwe dziri kunana DRC zvichira kumusoro kweAfrica. Bite Bridge Border Post ndiyo inonzi iyo muSouthern Africa mese kana kuti muAfrica is the busiest.
Dr. Gumbo vanoti kutanga gore rino mugwagwa weBite Bridge kusvika Chirundu unenge wave kugadziriswa.
Mari yatakawanikidza ndeyekutangisa kuvandudza mugwagwa uyu kuti uve namalaini atingati 4 lanes, wokuti maviri anenge akanangana nokukwira kuno kuHarare, maviri anenge akanangana nokuenda kuBite Bridge. Iroro basa charitangisa mukutanga kwegore rino. Vatakapa basa iroro vakawanikidza mari, vari kutotunza michini yavo. Vatichakumbira mukuru wenyika kuti vatiitire yatinoti ground breaking ceremony, uyezve tinoda kutaura zvekuti migwagwa mikuruwo futi yakaita senobva Bidenshima nekuVictoria Falls iri kugadzirira zvakare pagore rino.
Mugwagwa uyu waurayawo vanhu vakawanda zvikuru sezvo uchishandiswa nevanoenda kunotenga zvinhu kuSouth Africa kana kuti macross border traders. Mukuru weInternational Cross Borders Association vaDennis Juru vanotenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mugwagwa uyu.
Mugwagwa iwo wekukanganisa nekuti unosvikira kuko kuti kune avo vari kutenga zvinhu nekunotengesa, vamwe vacho vari kufamba nedzimotokari dzavo. Saka unosvikira kuko kuti kana wausiku vamwe havasi kuzofamba, vari kubva vatombopaka kumbomira nekuti mugwagwa wakaipa zvikurusa.
Nyanzvi munyatsi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotivo nyaya yekuti migwagwa haina kumira zvakanaka iri kupa kuti zvinhu zvakawanda zvinogadzirwa muZimbabwe zvidhure.
Kushaikwa kweNational Railways yeZimbabwe kunoita kuti makambani anga achishandisa transport inodhura kuti vaendese zvinhu zvavo kunyanza.
Dr. Gumbo vanotiwo kugadzira mugwagwa weBite Bridge Harare kusvika Chirundu kunokwanisawo kuwanisa vanhu zviuru mazana matatu mabasa. Asi Dr. Mugano vanoti nenyaya yeuore uri muZimbabwe, nyaya yekuti vanhu vawane mabasa zvinogona kuva zviroto.
Mukatarisa mitemo inonga iripo inonga yenzi kana uri uri contractor weZimbabwe, utingati small businesses maSME, unofanira kuwana bank guarantee ye 10 million. Nenhamo mari yaiti vanhu munyika mazana ndeipi kambani ne 10 million bank ne bank guarantee ye 10 million? Tozouya kuvanhu vacho weZimbabwe vanofanira kunge vaibata piki nemafoshoro, unoona muChina ari kumhanya nebhara.
Nyaya yekusagadzirisa migwagwa ndiyo yaikuita kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama panyaya yekukwezva vekunze vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika.
Kwasara mazuva maviri kuti mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vagadzwe muguta reWashington DC. VaTrump vari kutora basa riri kusiyiva navaBarack Obama avanga vari pachigaro kwemakore masere. Nzira dzose dziri kutarisirwa kunge dzakananga kuWashington kumabiko emusi wechishanu, kunyange hazvo kuri kutarisirwa kuti kuchange kune vanhu vachanga vachiratidzira. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Esther Togara, vanoti vane shuwiro yekuti hurumende yavaTrump ichakwanisa kuita mabasa anobatsira nyika dzemuAfrica neZimbabwe. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naamai Togara pamusoro penyaya iyi.
Zvatiri kuona zviri kuitika munomu ndezvekuti kunyange zvirimo zvakasiyana siyana zviri kuitika, asi chinofadza ndechekuti mune runyararo, hamuna kukwadzana kana kukanganisirana zvimwe. Ya, ndikureva kuti muri kuitika democracy yacho iri kuitika, asi chinofadza ndechekuti vanhu vari kungoita kutaurirana kwete kukanganisana nekukuvadzana kunyange nezvinokuvadza kana zvinouraya.
Tinoona imi muri muNew York kunova iko kunobva vaDonald Trump vachange vachigadzwa nechishanu. Kwakamira sei kuNew York ikoko?
KuNew York vanhu vari kutaura taura kuri right, hakuna hako zvinotyisa. Tototarisira kuona kuti vazhinji ndofunga vachabuda vachienda kunoona kunowitinesa nguva yacho iyoyo. Tinofara chaizvo tirimo muno muNew York macho. Tinofadza zviri kuitika zvacho zvechokwadi, tiri kuzviona, ndo demokrasi yacho. Ende tirimo zveshuwa.
Tinoonazve kuti vaTrump vachagadzwa muno muWashington DC nechishanu. Uyezve pari kurongwa ipo kuti pave nevamwe vanenge vachiratidzira. Musi iwoyo nemusi unotevera, munoona izvi zvichizokanganisa here kugadzwa kwavo?
Zvinhu zvacho zvinonetsa kunyatsonzwisisa, kuti tinyatsonzwisisa kuona kuti zvinogona kukanganisa kana kuti zvingadini. Takungotarisira tongoona zvinouya musi wacho iwoyo.
Imi dai maiwana mukana wekutaura navaDonald Trump vachangopinda muofisi, zvii zvamaivaudzawo sechizvarwa cheZimbabwe?
Ndaiwana nguva yekutaura navo ndaingoti vangotiitira zvakanaka, vangoona munhu wese semunhu.
Tombodzokera kuna vaBarack Obama avo vachange vachisiya basa nemusi wechishanu vachitura matomo vachipa vaTrump. Dai maiwanawo mukana wekutaura navo maiva tichi nebasa ravakaita panguva apo vanga vari kutonga kwemakore masere?
Ndaivatenda kunyange nezvavakaita zvakasimudzira isusu vanhu vechitema. Zvinoratidza kuti vazhinji kunyange vamwe verudzi vari kutozvitenda kuona kuti vakashanda basa, saka vakarwa kukurwa kwakanaka.
Vanga vari amai Esther Togara, chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York muno muAmerica, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti rakapa hurumende mazuva 14 kuti igadzirise zvinyunyuto zvavo maererano nemashandiro avo. Kukundikana kwavo votora matano ekuramwa mabasa.
Mutungamiri wesangano iri Dr. Edgar Munatsi vanoti vakanyorera hurumende gwaro renyunyuto nechishanu chapfuura, uye zvimwe zviri mugwaro iri zvavanoda kuti zvigadziriswe inyaya dzemashandiro avana chiremba vanenge vachangopedza zvidzidzo zvavo, mihoro yavo, pamwe nekushayikwa kwezvinodiwa navana chiremba mukushanda kwavo zvakaita semishonga muzvipatara. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Munatsi pamusoro penyaya iyi.
Gwaro rakanyorwa igwaro rekunyunyuta nekubatwa kuri kuitwa vachiremba nehurumende. Izvi zvakanyanya kunangana nemashandiro anoita machiremba kana achinge achangobva kuchikoro, nekuti vanofanira kushanda kwemakore maviri vachishanda vachiongororwa nana mazvikokota kuti vanyatsodzidzisa basa. Kana makore maviri apfuura vopuwa rimwe gore zverimwe tendero, vanonzi vanofanira kunoshanda kuzvipatara zvekumamisha kumakana kumadistrict hospital. Kwazopera gore iroro chiremba ndopaanozonzi akubvumidzwa kuvhurawo pakewo kana kushandawo muzvipatara zvisiri zvehurumende. Dambudziko ririko izvonzi rekuti kuzvipatara zvisavanzichako hakutisina sekuti machiremba achani. Ende hurumende yakatotaura pachena kuti ikoko hatichisina kwakazara. Saka isu nyunyuto yedu iri pakuti nyange zvakadaro kusinako kushanda, munhu anofanira kuti awane zvekuita asati abvumidzwa kushanda akazvimiririra. Isu ndopatinewo nyunyuto yedu ipapo kuti dai vagadzira pakuti sezvo hazvo hurumende isinga chakwanisi kutora machiremba kumaisa kuzvipatara zvekumamisha, vadii zvavo kuti orait machiremba acho achibvumidzwa kushandawo akazvimiririra kana pano rine papera makore maviri avanenge vachishanda vachiongororwa nana mazvikokota.
Saka hurumende yati yakupindura here pagwaro iri?
Asati taona mhinduro tiri takamirira kutinzwe kuti ivo vanoda kutorawo madanho api newaro ratakavanyorera.
Tingaonawo here imi sesangano ravana chiremba muchizotorawo matanho pamusoro penyunyuto yenyu kana hurumende yakanga yanonokawo kupindurai kana kutadzawo kupindurai zvinokugutsai?
Izvo zvicho kwati nekuti even imomo waro mati takanyora kuti hurumende tinokumbira kuti vatipindure kuitira kuti kana vachinge vasina kutipindura isu tichaonawo zvatingaita zvakafanana nekuenda kumagare ezimhosva kana kugara kudzimba tisingaende kubasa kusvika nyaya iyo yagadziriswa.
Tinoona kuti mune zvinyunyuto zvakawanda zvamuri kusangana nazvo savana chiremba. Pane zvamuri kuitirwawo here nehurumende kugadzirisa matambudziko iwaya?
Pari zvino hapana chatati taona kunzwe kuti hurumende inenge ichingochema kuti iyo haina mari yekuti gadzirise matambudziko iwaya, asi varwere vanenge vachinyanya kutambudzika isu mwoyo wedu unenge uchingorwadzapa kuti ungadai wabatsira asi zvekushandisa zvinhu ndozvisipo.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vari parunare muHarare neStudio 7.
Munao dzemitambo, vanofarira mutambo wecricket vanoti yave nguva yeshanduko nekuunza vatambi vatsva kana Zimbabwe ichida kudzokera kumazuva akare. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekujiwa-jiwa kwemachevrons yatove imbo zvekuti vamwe vateveri vemutambo uyu vanoti havachabvunzwa nevana kudzimba dzavo kuti chikwata ichi chatamba sei asi kuti chajiwa ngani. Mutsigiri weCapes United vashingirai miti vanofarira zvekare chikwata checricket cheMidwest Rhinos. Vamiti vanoti vave kunyara pese pavanosvika kumba machevrons achangobva mukutamba.
Isusu semasupporters ecricket, cricket tinoida zvikuru, asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni. Takutongobvunzwa kunzi dead nevana yadyiwa ngani Zimbabwe cricket nhasi.
Machevron ayo aimbove pazvikwata zvine mukurumbira pasi rese awira pasi zvinotyisa zvekuti vave kurohwa nezvikwata zvepasi pasi zvakaita seIreland, Afghanistan neBangladesh. Zimbabwe yatarisana nekusabudirira kuenda kumakwikwi eWorld Cup ye-2019 mushure mekusandurwa kwemitemo neveInternational Cricket Council. Machevron ayo aingoenda kuWorld Cup vave kufanira kurwira chinzvimbo chavo kuti vatambe kumakundano epamusorosoro aya. Sekutaura kweveICC, zvikwata zvinenge zviri pamusorosoro zvinomwe muurongwa hweICC hwemutambo hwezuva rimwe chete pakupera kwagunyana pamwe chete neEngland ndizvo zvichaenda kuWorld Cup zvisina kurwira chinzvimbo. Zvikwata zvina zvinenge zviri pasi pasi muurongwa hwemutambo wezuva rimwe chete ihwohwo zvichatamba nezvikwata zvina kubva muICC World Cricket League neICC World Cricket Championship kurwira zvinzvimbo zviviri zvinenge zvasara. Pari zvino Zimbabwe iri kure nekuenda kuWorld Cup isina kutamburira sezvo iri pachinhanho chegumi muma-ICC ODI World Ranking, ipo pachidiwa zvikwata zvisere chete zvinongoenda kuWorld Cup zvisina kurwira zvinzvimbo. Chokwadi ndechekuti vateveri vemachevrons vari kuenda vachiitira vashoma nevashoma apo chikwata ichi chiri kutamba zvekuti vanofanira kutanga kukunda zviri mutsindo kuti vasapedzisire vachitamba munhandare musina vanhu. Sezviri kutaurwa neveruzhinji, vatambi varipo vagarisa zvekuti vave kuda vatambi vatsva vane zvinangwa zvitsva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi vechidiki vanenge vachitarisa nenyaya yekugadzwa kwemutungamiri mutsva weAmerica uyewo vachitarisawo zvakaitwa nava Barack Obama kunyika dzekuAfrica apo vainge vachitungamira musakanganwe chirongwa chevechidiki cheThe Connection.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Sefra nguwa edu ya pera, gaiti mbotari samsore na uza nase.
Mutunga miru MDC vamo gentrangirai woparura urongwa wekupinda muwanu kutivanzu kwefungwa zavo pamu batanizgwa we mapato anupikisa.
Guru kotara shukutongwa kwe matu nuvasevi ya kasukuere vanoti vanedzimba zakava ukwajusiri pamutemo zaka viringizgwa na mafashamu avasi kuzobatsi wane urumende.
Vana chiremba bonyunyuta ku urumende vachiti avasi kubatwa zvakanaka kumabasa.
Tava tashuka kumagume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu tokusiya mina Chris Gande munau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamkela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 zibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga amabili awedalela parliament amiswa phambi komthethwandaba kamanje eGwanda ethoniswa phezu kwecala lokuhluthuna iplazi lomhlophe.
Lapha thina kobulawo ngasiyakhangela abantu abayoda izinto zabo phandle kwelizwe, kufanele babe lamayusa kumbe babe lamarani. Kodwa amabhondi not life sikhuluma ngawo kawatholakali emabhenki, ilutshwane imali esemabhenki. Lokho sokusithi ukuthi abantu baye emapostorini kumbe kubosiphatheleni.
Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba ngokuphumelela kokuletha kwemali yamabond notes, isisindo salimali sesehlile kakhulu nxa iqathaniswa ledola leMelika. Lamuhla sikhangela ukuqhubelana intambo zombuso eleMelika lapho umongameli Barack Obama asededela emuva ukuze osezangena kulesi sikhundla umnumzana Donald Trump afungiswe ngolwesihlanu emkhosini wokugcotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba esithi ukusungula imali yohlobo lwama-bond notes sokuphathise ilizwe ngoba imali le ilokhu ilesisindo esilingana ledola leMelika, ukucubungulwa okwenziwe yi-Studio 7 kuveze emgceke ukuthi lokhu akusiloqiniso ngoba isisindo semali le sesisiya ngokuthi uthengani njalo uthenga ngaphi. Njengesibonelo, emgwaqweni nxa umuntu efuna idola leMelika elama bond notes uphiwa ama bond ayisisindo esiphansi kancane, kodwa nxa uthenga isitolo isisindo siyabe silingene lesedola leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga.
Uyakhumbula Gandhi kunyanga ephelileyo wako wangibuza ngama bond note, ngatho engakabi khona ama bond note ukuthi akusoze kube lomunye ongayenelisa ukuthi acontrol i-rate loba ngugovernor loba ngama managers ama bank. Lapha thina kobulawo ngathi uyakhangela abantu abayoda izinto zabo phandle kwelizwe, kufanele babe lamayusa kumbe babe lamarun. Kodwa ama bond note la sikhuluma ngawo kawatholakali ema bank, ilutshwane imali esema bank. Lokho sokusithi ukuthi abantu baye emapostorini kumbe kubosiphatheleni. Uzananzelela ukuthi osiphatheleni bayakunika ukuthi i-$1 ye-bond i-70 cents, and bakwenza nsuku zonke, batshintsha imali khonapho nsuku zonke. So kuyikutho ukuthi ukuthi uthole imali eningi ofuna ukuyayisebenzisa uye kubosiphatheleni bakuntshintshele nge-70 cents. I-dollar kayilingani le-bond, i-bond igcina siyi-70 cents ngamayuza.
Lokhu kwenzakala nxa utshintshile, kodwa nxa uthenga ezitolo kumbe uthenga impahla etshiyeneyo njengoba kukhanya ile sisindo esilinganayo liqiniso inlelo
okwakhathesi nxa uthenga ngoba imali iyaswelakala even bonke abamabhizinisi abangeke bayiyale nxa kuyukuthi bathenga into abathengiselana khona uhlupho luba lapha nxa usuthenga into ezinjengefuweli igasi yokupheka njwana amagetsi angana ayahlupha lapho-ke siba lohlupho nanxa bathe bawuthengisela ngamabhondi not igasi bayayikhweza ngoba ibe yaba i-$50 isiyi-$2 okutshengiswile ukuthi i-rate kazihambelani
pho manje ngokubona kwakho ubona ungani kusiyaphela umnyaka wena lowo kuyaba sokuhamba njani isisindo sedola lebhondi
ibhondi yabe siyehle kakhulu gande ngoba esikunanzelelayo futhi emgwaqweni lapha yikuthi amadola aseswelakala kakhulu le bhenki lapho othiwa khona abakuniki lawo madola sokuzayenzakala ukuthi amadola amaningi abantu bathengi nxa ama-$5 esephumile sokusitsho ukuthi imali abazayithenga ezitadini iyabe isiningi yamayusa ezaphuma isiya kwelinye ilizwe kube sokufika kwisikhathi sokuthi sonke sesisele la mabhondi not ngokutho kwami ukuthi i-rate iyabe isiyehlile i-value yebhondi iyabe isiyi-$0.50 osokutho ukuthi izinto ziyabe sezisidulela kakhulu kuleli lizwe njalo sesingaselathuba njalo ukuthi sithole kumbe ngama-rand kumbe ngama-yusa umumo mubi kubayehlule laba amadoda kakhulu lokhu ade bekuzama
ngezinye indlela ungathi kawaphumelelanga amabhondi lawa njengokufisa kukasibalukhulu ugavena webhangale reserve lohulumende
kakuphumelelanga akusoze kuphumelele uthi namasa wakutho ukuthi singakhangeleli ukuthi izaba yinto nje yesiphangephange lokhu yikuvuma kwendoda ukuthi siyehlulekile thina esesikukhangelele njwana ngisithi ukuthi hhayi thina sesiyasebenza lo mama uJoyce Mjuru ukuthi sibisele ilizwe lapho kade likhona avule nje amafektari amafektari lawo yiwo azaletha imali edengayo ngoba asikhangelelanga ukuthi sisebenzise amabhondi not sizasebenzisa imali esebenzayo
Alo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo AbeZimbabwe abamiswe phambi komthethwandaba wakweleBotswana namhlanje bavumile icala abaletheswayo lokungenisa ngudlu abantwana kanye labesifazane elizweni lelo besendleleni yokuyahlangana labazali kanye labomkabo eSouth Africa. IBotswana ithi amacala la avamile kungeniswa abangela maphepha bedlula besiya eSouth Africa. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveroni kweleBotswana.
Umthethwandaba weFrancis Town olalela abathathu beZimbabwe befakaza besehlisa inyembezi besithi badale icala lokungenisa ngudlu abantwana labesifazane eBotswana ngenxa yesimo somnotho esizima ekhaya. Umzana Saden Sibanda mahlangabezwa nhliziyo kanye lomthokozisi Ndlovu babotshwe ngemva kokufunyanwa bengenisa abantu abalithumi lanhlanu edolobheni leFrancis Town mhlazi kumpalakazi 7 nyakenye. Abathathu laba bathi babethunywe ngabazali babantwana ukuthi babalethe eSouth Africa kodwa benalancwadi zokuhambisa ama passport. Umthethwandaba uzwile ukuthi abantwana kanye labesifazane bangeniswa endaweni engavunyelwayo emngceleni weRamokhabana njengoba bengela ama passport. Umanji uDumisani Basupi ukhuze abathathu laba isithi bafaka impilo ikakhulu yezingane engozini ngokuchapha umngcele endaweni engavunyelwayo. Omama labo bayavuma ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi obaba ikakhulu abasebenza endaweni ezifana leGoli bengafaki impilo zabo umkabo kanye lengane engozini.
Impilo leyo la ichwaleka yikho mnandi sihlaliswa kubika bezimoteni njalo le ndlela esihamba ngazo silengozi enye emangalisayo uhlupho yikho lokhu uthi amaphepha ethu abengakwananga sifisa ukuthi siyefika eGoli ngenxa yokuswela imisebenzi kwelakithi kodwa hhayi kayikho mnandi indaba yakhona.
Kukanti omunye laye ulombono wokuthi obaba kwabathumele imali kubomama yokuthatha ama-passport kulokufaka impilo zabo lezingane engozini ezifana lokudlwengula.
Njengomuntu ongumama akuzwiseki ukuthi omama laba yindaba omkabo bengabathumezeli imali yokuthi bathathe ama-passport noma bona bathatha ama passport ukuze bahambe ngono ngenxa yokuthi nga ukhangele indaba ze safety le health kulokurethwa kulokuhlanzeka njengomuntu ongumama nxa behamba amalanga amaningi.
Abathathu laba bavumelane lomthethwandaba ukuthi abakwenzayo akulunganga. Usibanda ecela uxolo kanye lesigwebo esincane ngokuthi wadala icala ngenxa yesimo esilukhuni ekhaya. Uthi wayezama ukuyahlawula imali yesikolo sabantu bakhe ngokuvuma ukuthwala abantu ebahambisa eSouth Africa. Unhliziyo yena utshela umthethwandaba ukuthi ungafundi yikho kumenza athathe umsebenzi wokulayitsha abantu ngudlu. Ukanti uNdlovu ukhale ngokuthi yena wayezama uqoqa imali yokuphathisa unina ongumfelokazi njalo ephila nzima eZimbabwe. Abogatsha lomthetho eBotswana ole Directorate of Public Prosecutions bathi abathathu laba abalambali yokudala amacala. Umthethwandaba uzagweba abathathu laba mhlazi ku-24 Zibandlela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisahawonga leBotswana.
Uzulu wakwele mandebeleni ofisa ukuthi kubuyiselwe isizwe samandebele lobukhosi baso usesole kakhulu amakhumalo ngokwehluleka kubeka kucace ukuthi ngubani okufanele abe inkosi yesizwe sikamthwakazi. Bathi ukungacaci lokhu yikho sokwenze yiloba ngubani azwakale sithi uyinkosi. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isenzo samakhumalo sokungaphumela obala ngokuthi ngubani okufanele athathe isikhundla sokuba inkosi ukuze kuvuselelwe isizwe samandebele sekulethe ukungunguna kwabanenge. Isizwe sikamthokazi sachabalala ngesikhathi kunyamalala inkosi loBhengula ngo-1894. Eminyakeni elijume edluleyo sekuvumbuluke inhlanganiso eziningi kwelamandebeleni ezilwela ukuthi kudinga ukufuze aqhubele phambili umbuso wenkosi loBhengula avuselele isizwe samandebele. Kodwa ukwehluleka kwendlunkulu eyamakhumalo ukuveza lo kufanele athathe lo bukhosi sekwenze kwavumbuluka abanengi lo lalo ezithi nguye inkosi yamandebele. Okwamanje kukhona umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo osehambe indawo eziningi eziveza njengenkosi kamthwakazi. Kuthi sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi akayithandanga indlela okaKhumalo aziveza ngayo emkhosini okukhumbula impi egadade obukhona kusiyaphela u-2016.
Sekulabantu sebevela umuntu sesibiza ngenkosi Mzilikazi engazange yagcotshwa noma enguye kodwa akumelanga ukuthi kube labantu abakwenza lokho.
Eminyakeni emithathu edluleyo kuke kwabakhona abathi ubulelani okubutho lakuleli nguye isizukulwana sikaloBhengula okuzafuze athathe isihlalo sombuso. Umsukwana esanda kwedlula kuqhamuke umbiko othi uNgwalongwalo Mzilikazi Khumalo ohlala eRustenburg kwele South Africa ozalwa nguNdlundluluza indodana yenkosi uNkulumane nguye okufanele athathe isihlalo senkosi. Umbhalo wezingwalo zesintu umnumzana David Magagula uthi okunye asebekubonile ukuthi inengi lala mahlumela ngabazophazamisa ukuthi singavuselelwa isizwe sikaMzilikazi.
Ngingazimi ngedwa abantu abaningi sengengaxoxa labo sibona ukuthi laba abantu abazenza amakhosi laba abathi bayinkosi bafuna ukuthatha isikhundla sikaNkosi uMzilikazi senkosi uLobhengula sibona ngani ngabantu abathunyiweyo bayabhadalwa ukuthi bazengcolisa amanzi kungabe kusabonakala.
Kodwa ke umnumzana Jabalala uthi amakhumalo yiwo kufanele akhonjwe ngumunwe ngokungacaci ngodaba lwenkosi.
Ngithanda ke kakhulu ukugxeka kakhulu iRoyal Family yakithi yakuKhumalo okuyiyona ebesikhangelele ukuthi izophakamela phezulu ilungise lolu daba. UStanley ukuthi ngokobani asinandaba thina makunguye ofanele ephathe ebe yinkosi yamandebele ebe yinkosi yesizwe sikamthwakazi kwamele ukuthi iphakaniswe yiba amakhumalo.
Umnumzana Magagula uthi imbali iyaveza somala ukuthi nguloba ngubani ozakhethwa abe inkosi kufanele aphume endlini kabani.
Inkosi esiyibhekeleyo thina singumthwakazi inkosi okumele iphume endlini kaloBhengula. Isizathu singukuthi intonga yobukhosi iyashiyelwana. Siyigcine intonga iloBhengula egijinyiswa ngabelungu baze bambulala kumbe bamnyamalalisa njengoba bethu wanyamalala. Asizanga sayibona intonga lana iphiwa omunye. Okusho ukuthi namhlanje intonga isese kuleya ndindlu.
Abanye ke bathi akuzukusiza lutho ukutholakala kwenkosi ngoba besithi le yinto uhulumeni weZimbabwe angeke ayivume njengoba abayifunayo besithi ingaba khona kuzamele ilizwe liqunywe phakathi. Malestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Live talk lamhla sikuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection sixoxa ngembali yombuso kaMongameli Barack Obama esesuka esikhundleni akwenzele abasakhulayo sembusweni ikakhulu uhlelo lweyali. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Barack Obama Uxolo, uMongameli Vladimir Putin wele Russia wethesa uMongameli Barack Obama oseza chiya isikhundla sobukhokheli beMelika umlando wokufuna ukugcona oseza thatha isikhundla sakhe uMnumzana Donald Trump ngokwethula imbiko yamanga mayelana laye. Inhloko kahulumende yakwele Turkey uMnumzana Binali Yildirim ugcizelele umbiko owethulwe yiziphathamandla zikahulumende wakhe othi usetholakale wabotshwa undoda owadubula wabulala abantu phose amajumi amane kwenye indawo yokukhwejisa nokunatha i-nightclub ngosuku kuzavuka kungumnyaka omutsha e-Istanbul. Amalunga amabili awedale lePhalamende yamiswe phambi komthethwandaba kamanje eGwanda kunye labanye abathathu besetheswa icala lokuhluthuna okungekho emthethweni iPlaza lomhlophe eLeatherstone Ranch owaya kwelaphisa ingane yakhe phandle kwelizwe. Unompumelelo Moyo siphalo lodaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ezahlaliswa kutsha ePlaza leArthurstone ezedlula ikhulu zithi zilokudana okukhulu ngesenzo samalunga edale kula malunga abathi uMalaki Nkomo lo Andrew Langa ngokufuna ukubathathela inhlelo eziseplazini abaphila ngazo ezokulima bethelezela bethi kulihlazo asebekwenza. Umnini weplaza leArthurstone uMnumzana Darren Mohen ubikwa wayechiye uyise ngesikhathi esiya kwelaphisa umntanakhe emazweni ukuba asale ekhangele iplaza ngemva kwalokho wasebhubha wachiya izisebenzi ziqhubeka ngomsebenzi zikhokhelwa ngumnumzana Rogers Clinton osebothiswe ngunkomo ethi usethumbe iplaza. UDarren ubikwa engomunye wabamhlophe ababhadalwa nguhulumende bahlalisa kutsha abantu wahlawulwa lempahla yakhe lapho okwahlaliswa kutsha abantu laye wachiyelwa indawo yokulima ethelezela kunye lokufuya inkomo njalo esebenzelana labahlaliswa kutsha osekubangele ukuba unkomo lolanga bangazwani labo ngoba sebebaphazamisa. UMnumzana Nomand Dlamini owahlaliswa kutsha njalo eyisisebenzi sikaDarren uthi unkomo useke wamtshaya njalo wagqekeza lendlu ahlala kiyo ethi udaba lolu seluphanyeke emthethweni.
Mina angithokozi ngento engabe isenziwa lilunga ledale lePhalamende leyinsiza South Constituency uMalaki Nkomo. Ngumuntu esisonke ephathini kuZanu PF kodwa indlela abamba ngayo abantu i-community ngokuyithathela lokho eyikho ekhangelela ukuthi ngaphila ngakho akwenze ukuthi kuye benefita yena yedwa labalutshwani abaseduze laye, hayi akusiyonto engiyibona ifanele.
UMnumzana Milton Ncube esinye njalo isakhamuzi salindawo uthi okwenzakala eArthurstone ngavumelani lakho ngitsho la kancane.
Njengesihlali seArthurstone thina okwenzakala ngale athi kulomlungu khona osokungena abantu abangu 5 abathi sithi ngama A2 beneficiaries. Mina mbona ngingavumelani lakho lami akumphathi njalo ngenxa yokuthi sokubulela injongo yethu thina siqalisa ukuthi ukuinvesta that farm yithi abakuqala ama first pioneers. So manje nxa sokubenefita abantu abangu 5 thina injongo yethu ayisaphumi.
Umnumzana Hopewell Bebe omunye umhlali weArthurstone eTankahoekwe uthi kule mpahla abazinikezwa nguDarren yesikhathi behlaliswa kutsha esezanyamalalela ezandleni zomunye owabelwa indawo nkomo.
Sathi singena kuleni plazi ngesikhathi okuthiwa ngesejapan nje imfazo 3 umlungu lwana wasinika ama-lister engines ayi-3 uthe esinike ama-lister lawo le tractor kwaba sezandleni zesisebenzi sakhe owakuthiwa nguzenzo jele ngaleso sikhathi ukuthi ngokuqhubeka uhamba kwesikhathi ukuthi into lezana wazisa ngaphi lathi kathi esikasi sasibona.
Unkomo yena uthi ulencwadi emvumela ukuhlala eArthurstone njalo labo abathi usethumbe leli pulazi balamanga wakhuluma amagama aqatha ethuka esingeke sawasakaza. Abahlanu asebezihlalise epulazini ngokusebenzisa incwadi zamanga ngu-Andrew Langa, uMalaki Nkomo, umqondisi sibanda oseSouth Africa, uZenzo Jele, umanyamalalisa impahla ezanikwa izakhamuzi nguDarren, uSibusiso Ncube, umnawakhe kasikomitshi weGwanda onguChalimani wezomhlabathi, kunye loShila Nazombe emele uLanga. Phakathi kwezakhamizi ezilikhulu lambili, ezilithumi lasificwaminwemibili zibikwa zizaxotshwa ngunkomo labanye bakhe. Izakhamizi zithi zisalinde umnumzana Kembo Mohati ukuba azoxazulula udaba lolu ngoba unkomo labanye bakhe baqamba amanga ukuze bathole incwadi ezibavumela ukuyahlala epulazini leli. Ngimela iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ngemva kweminyaka emine kwenziwe ukhetho kwelemelika lokudinga umongameli walelo lizwe. Onqobayo kulolo khetho ugcotshwa afungiswe ukuthatha isikhundla sokukhokhela ilizwe emkhosini ababiza ngokuthi presidential inauguration. Umkhuba wokwenza lomkhosi waqalisa ngomnyaka ka-1789 njalo lokho uqhubekela phambili lalamhlanje. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sesifikile isikhathi sokuthi kugcotshwe njalo kufungiswe umongameli omutsha weMelika ngemva kokhetho olwenziwa nyakenye ngoLwezi lapho kwanqoba khona umnumzana Donald Trump njengenhlala yenza lokhu kuza kwenzelwa edale lephalamende eCapitol Hill elamalunga aweCongress leSenate eWashington DC. Ukuqhubelana intambo zombuso kungeladlame yikho okuyinsika yombuso okhululekileyo kwele Melika. Lokhu kwasungulwa ngomnyaka ka-1789 kugcotshwa umkhokheli wokuqala weMelika, umongameli George Washington. Umongameli omutsha ugcotshwa ngokufunga ukuthi uzasebenzela abantu beMelika sonke isikhathi njalo alandele isisekelo sombuso welizwe.
Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect,
Mina uDwight Eisenhower ngifunga ukuthi ngizamela ilizwe leMelika lehofisi kamongameli weMelika. Ngiza kwenza ngamandla ami wonke ukuthi ngigcine njalo ngivikele isisekelo sombuso welizwe. Ngisiza uNkulunkulu.
Ukufungiswa lokhu kwenziwa ongena esikhundleni lesi ephakamise isandla kuthi ke esinye sibambe iBhayibheli. Umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans onqobe unkosikazi Hillary Clinton webandla lama-Democrats kukhetho olwenziwe ngolwezi nyakenye ukhangelelwe ukufungiswa ngolwesihlanu eWashington DC abesethatha intambo zombuso eziphethe owamanje ngumongameli Barack Obama. Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uthi umkhuba lo uveza umbuso okhululekileyo kwele Melika.
Lakho ngibona njengento eqakathekile kakhulu njalo into enhle.
Uthi kuqakathekile ukuthi kungene omunye umongameli kungedlula iminyaka emine.
IMelika bahle benza isisekelo sabo sombuso esingathi ngesilungu abathi i-constitution saqina. Isisekelo sabo siyathi ukuthi ngemva kweminyaka emine kumele kube lokhetho lukamongameli. Njalo umongameli engaze khethwe kabili ngemva kweminyaka engu-8 uyaphuma isisekelo lesenza ukuthi kuna khona kube lokuqhutshelwa kombuso kusuka komunye umuntu kusiya kokunye ngoba sisekelo asivumi ukuthi umuntu munye abe ngumongameli okwedlula iminyaka engu-8.
Umongameli omutsha sonke isikhathi ukhangelelwe ukuletha imbono ebalulekileyo yokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu lokudlelana kuhle lamanye amazwe womhlaba.
Lokhu kimi kuqakathekile ngoba umuntu wonke ule micabango emihle kodwa imicabango lakho kwenzayo kuyagcina ngemva kwesikhathi esithile. Kuqakathekile ukuthi sibe le nkokheli ezijeneyo. Enye inkokheli yabuya iqinile kwezomnotho kodwa kwesikhathi isehluleka ngathi kwezemfundo. Kube sokubuye enye la eqine kwezemfundo isehluleka ngalokho ukudlelana lamanye amazwe.
Uthi lokhu akuvamanga ukwenzakala emazweni akuzwekazi le-Afrika ngenxa yobuhwaba.
Okuningi ukuthi inkokheli zethu esilazwe e-Afrika le zilobuhwaba. Ngenxa yobuhwaba lobo azifuni ukuphuma ngoba zibonani zingaphuma aziseye zenelisa ukuthi zibe zisidla zikapula okukapula donga lokhana okwabuyayo. So kuqakathekile ukuthi inkokheli zethu zibe le nhliziyo zokuthuthukisa uZulu, hatshi ukuthi zigcwalise zazo izikhwama zodwa. Kuqakathekile-ke ukuthi lathi sifunde ukuthi ngemva kwesikhathi eside umongameli kumele achiye adedele abanye babuye labo bekhokhele.
Kambe kubuhlungu na ukuthi umongameli achiyele omunye umbuso? Ungcobo uthi haji njengoba besazi ukuthi kumele bashiye umsebenzi kungedlula iminyaka emine.
Akubuhlungu ngoba uyazi la ukuthi ngeminyaka engu-8 kumele aphume. Kusukela isikhathi engena ukuba ngumongameli ngo-2009 wayesazi ukuthi ngo-2017 aqoqaqoqo kwakhe ahambe. Okungaba buhlungu ukuthi mhlawumbe umuntu osuke wangena ngemva kwakhe umuntu ongani uchiyene lo Obama ngembono. U-Obama ngumuntu othanda abantu, ngumuntu ohlonipha abantu. So ukuthi ubaba lo ongenayo ungani ngumuntu okhangelela phansi abanye abantu, kusiya ngenkolo zabo, kusiya ngokuthi balembale njani. Lokhu-ke kubuhlungu.
Okwamanje kuyisiphithiphithi eCapitol Hill kulungiselelwa umkhosi wokufungiswa kukaTrump ngolwesihlanu. Abalandeli bakaTrump bakhangelelwe ukuza ngobuningi babo emkhosini lo. Amalunga amadala eSenate le-Congress awebandla lamademokrasi afika amajumi amane lambili athi kawasoze abe khona kulo mkhosi njengoba uTrump ethethise omunye wabo umnumzana John Lewis wasebenza kabanzi lwayelwela amalungelo abensundu umoyi uDr. Martin Luther King Jr. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Lokhu sikudaba lunye. Sekusele insuku ezine kuphela ukuthi umnumzana Donald Trump agcotshwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli wesimajumi mane lanhlanu wele Melika. Abesifazane abaningi bebesekela unkosikazi Hillary Clinton wama-Democrats ekukhankaseleni ukhetho olusanda kwedlula. Isimanga ukuthi bakhona abanye abesifazane abensundu abavotela umnumzana Trump. Omunye wabo ngunkosikazi Rachel Ngiwete ozalelwa kwele Namibia kodwa ngokuhlala kwakhe kwele Melika isikhathi eside sowaphiwa ingwalo zokuba isizalwane sele Melika. Kesizwe indaba eqoqwe nguMike Hobe exoxa lo mama uNgiwete.
Donald Trump. Mina ngiyamsekela uTrump. Okwakuqala, lo mongameli ngusomabhizimusi. Okwesibili, uyakhuluma umbono wakhe njalo akaqambi amanga.
Umnumzana Donald Trump usolwa ngokuba lobandlululo kubantu abaningi abatshiyeneyo. Wena njengomuntu wesifazane, ongumnyama njalo ophuma kwenye ilizwe, kuyini okwayenza ukuthi uziqhenye lokusekela umuntu onjalo?
UTrump uselesikhathi eside esebenza labesifazane. Sekhuluma nje abantu abaningi sebeqalile ukuxoxisana mayelana lobandlululo ngoba uzobona ngumongameli olomehluko. Lokhu kwenze ngicabange ukuthi abesifazane abameli izifiso lendingeko zami.
Angitshele umbono wakho mayelana ngalo mbono kaTrump mayelana labantu abalamacala eMelika njalo bephuma kumanye amazwe.
Ngiyayijabulela njalo inkulumo kaTrump emayelana labokuza, ikakhulu laba abasemelika okungekho emthethweni njalo bebuya bezodala amacala elizweni. Ungabheka kwele South Africa, lelizwe lapho engazalelwa khona, uhulumende uyabaxotsha abantu abanjalo. Lokhu akungimangalisi njalo ayisilo lakuqala ilizwe elixotsha abantu abadabuka kwamanye amazwe.
Uyayijabulela i-inauguration day na?
Yes, I am. I am so
so excited. I've never been to inauguration day before.
Ngithabe kakhulu njalo ngilibheke ngamehlo abomvu ilanga ele inauguration. Sengileminyaka engamachumi amabili ngiphila kwele Melika. Kodwa lokho ngokwakuqala ukuthi ngisebenze lapho kugcotshwa umongameli okungela mbadala.
Ngombono wakho, ukungena kukaTrump kuhulumende yaseMelika kuzosiza umnotho waseMelika na?
Njengosomabhizimusi, ngilethemba lokuthi ukungena embusweni kukaTrump kuzosiza ukuthuthukisa umnotho welizwe lozulu wonke waleli lizwe.
Alo ke bekungunkosikazi Rachel Ngiwete, omunye wabasekeli abaziqhenyayo bakamnumzana Donald Trump osengena esikhundleni sokuba ngumongameli wele Melika. Esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.